manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 16 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inopa mvumo zvikoro zvepamusoro-soro kukwidza mari dzezvikoro. Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisa nzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti haritambiri zvarongwa nebazi redzidzo yepamusoro kuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari yedzidzo asi isingadariki zviuru zvishanu zvemadhora pakotoro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari dzechikoro mumayunivhesiti nemakoreji dzichifanira kukwira, mari yechikoro haifaniri kudarika zviru zvishanu zvemadhora.
Musangano yatakaita namavice chancellor namafees committees ari kutiudza kuti medical field malife science ine tuition fee ye up to 5,000. So mafizi edu achaita between 3,500 ne 5,000 ndo tuition kuma university.
Asi vamurwira vati ma university anobhadharisa mari anoda pane vanoda kugara pachikoro.
Yokugara inonzi iri variable, it depends from institution to institution. And iti mnoziwa kuti uka legislator, ati legislate yokugara. Nokuti yokugara ino dependa ne university to university. Nokuti ma university gadziri chikafu.
Si mutungamiri weZINASU vata kudzwa ngadzore, vati havabvumirani nebazi rezvedzidzo kuti mari yedzidzo yepamusoro ikwidzwe. Vati zvinosuwisa kuti hurumende yaona zvakakodzera kukwidza mari yechikoro asi isina kukwidza mari dzemuhoro yevabereki vavo.
Zvekare taona kuti vamurwira vanenge vagadzirira kusangana nevarwi vezvedzidzo. Saka pekudzidzira kwekudzidzira tinenge tiriko tichidemonstrator.
Vati zvaitwa nehurumende izvi zvichakonzera kuti vadzidzi vakawanda vatadzi kuenda kuchikoro, uye vati kunyange pakawana vanokwanisa kubvisa mari idzi hapana chinobuda nekuti varairidzi havasi kukwanisa kudzidzisa nekuti mari dzavo dzemuhoro hadzichakwani. Vakamboita munyori weZINASU vaAshley Pfunye vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana neutungamiri weZINASU kuti mari yedzidzo haifaniri kuwedzerwa.
So tikada kukwidza futi the amount yaanobhadhara ku university zvinopedzisira zvasirizvisisiri reasonable, because tichitarisa nemasalaries ari kuwana nemacivil servants, tichitarisa masalaries anowana nevanhu even vese vanotengesa mastreet, because tinofanira kurangarira kuti education is a right yemunhu wese. Saka pane vaya vanobhadhara nevabereki vanenge vachitengesa malemon, so vanhu vese ivavo tofanira kumeka sure kuti education yedu inovapa a room to get educated.
Mumwe wevechidiki vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kuwedzera mari yedzidzo kunoreva kuti varombo havachadzidza uye nyika icharasikirwa zvikuru nenjere dzavo.
Saka hurumende tinokudzira dai yakwanisa kubatsira kuti mitengo kana kuti mari dzinobhadharwa kuzvikoro zvepamusoro dzinge dzichideredzwa ngedzichiwanikwawo nevarombo vese venyika.
Asi munyori werimwe remasangano anomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe Congress of Students Union vatinashe Katsidzira vanoti mari yatarwa nehurumende iri nani pane yanga yataurwa nemakoreji nemayunivhesiti.
But tinoda kungotenda minister nekugaidha zvisine hazvo nekuti kunyangwe iyo 5000 yacho inenge yakatiremei, but iri nani kudarika ma 12000 anga achamborewa. But ticharamba tichienge cha minister panyaya iyaiya ya mbenge yakataurika yema government loans and ma government grants to the students, tichimeka sure isusu kuti munhu wese awana dzidzo zvisine nekuti anobva kupi oyo anowana zvakadii.
Zvikoro zvepamusoro zvakaita seGreat Zimbabwe University neMidland State University zvainge zvanyorera kubazi rezvedzidzo yepamusoro zvichida kuti vanoita zvidzidzo zvepasi zveundergraduate vabhadhare zviuru zvipfumbamwe zvemadhora, vanoita zvidzidzo zvemasters vachibhadhara zviuru gumi nezvina pakotoro. Kutaura kudai, zvikoro zvese zvepamusoro zviri kuita musangano nebazi redzidzo yepamusoro muHarare wekuronga mari dzichabhadharwa muzvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara kubva zvaratanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vati zvange zvakakosha kuti hurumende itange yatevedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara isati yatanga urongwa hwokurivandudza.
Government ngaiedze kuti zviri muconstitution zviitwe, kwete kuchinja zviri muconstitution. Hatisati tasvika pachinambwe chekuti zvese zvakataurwa muconstitution zvaitwa, and iconstitution yakatenderwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka government ngaitange yagadzirisa mutemo kuti unangane neconstitution, kwete kugadzirisa constitution kuti unangane nemitemo isina kumira zvakanaka.
Vachimini vatiwo vanokashikamadzwa kuti zviri kuda kusandurwa mubumbiro remitemo yenyika hazvinei nenyaya yakakosha yekuvandudza utongi hwejekerere. Vachimini vatiwo chakakosha pari zvino kugadzirisa zvakanzi zvigadziriswe nevaongorori vesarudzo dzakaitwa muna 2018 kuitira kuti zvibatsire panozoitwa sarudzo dza2023.
Zvese zvatiri kuona, hapana chinhu chiri kutaurwa nehurumende chingabatsira kugadzirisa zvainzi zvinoda kugadziriswa. Takatarisana nesarudzo dzakabuda muna 2018. Muna 2018 hurumende yakadeedza vakawanda kuti vagozoongorora sarudzo yatakaita. Muongororo yavo vane zvinhu zvinopfuura 200 zvavakataura kuti zvinofanira kunge zvichigadzirisika.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka vashorowo zvikuru kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika risati ratevedzwa zvakazara.
Bumbiro remutemo ratinaro munyika rakagadzirwa nevana veZimbabwe pachavo vakaripasisa mureferendum yakaitwa muna Mei ya2013. Ibumbiro rakagadzirwa nevana veZimbabwe harigone kungombunyikidzwa kana kupazwa nezvanupf ichishandisa majority yayo muparamende zvisina vana veZimbabwe mukati. Bumbiro remutemo wenyika idhokumendi rakakosha chaizvo zvekuti hakuna pati kana musangano unogona kuda kushandisa majority yavo muparamende kuda kuvhiringa bumbiro rakagadzirwa nevanhu pachavo.
Asi munyori anoona nezvevechidiki muZANUPF uye vari nhengo yeparamende yeGutu vapopuraito garepi vati sevamiririri vevanhu vari kugadzirisa pavanoona kuti pane dambudziko kana pane zvavanoona zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Hazvinei nokuti maelections kana kuti maobservers akaona sei, asi kuti isusu tiri kuona as tichiita realign constitution yedu tiri kuona panenge paina magaps. Tinoona pamwe panenge pasamiri zvakanaka pamutemo wedu wenyika, totokorekta ipapo, kwete kuti tichamirira kuti pachaita full implementation. It's a process yokuti tiite fully implement the constitution all the provisions kuti dzive aligned to the exit report kana zvatinoona isu senyika kuti zvinofanira kunge zvakadaro. Saka pose patinenge taonera kuti apa pamukonstitution medu pane gap kana kuti mune chimwe chatinofunga kuti hachina kunakira vana veZimbabwe, tinodzokera kuparamendi ka tovati munozviona here izvi, munofungei parliament dzinomirira vanhu uye nubva yaita decision.
Hurumende yakatozivisa musi wa31 zvita zviri pamutemo nezveurongwa hwayo hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika. Hurumende iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti munhu anenge achida kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika asamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake waanozotsvaga naye rutsigiro, pamwe nekuwedzera makore ekushanda kwevatongi vematare vasati vaenda pamutyandigere. Gwaro rabudiswa neZimbabwe Election Support Network rinotiwo zviri kuda kuvandudzwa nehurumende zvinodzosera nyika shure uye hazviremekedzi zvido zvevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zangano re-European Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisana nenzara yakatarisana nenyika. Sangano iri rinoti mari iyi ichabatsira mukuwanira vanhu chikafu, kuwanikwa kwehutano, mvura yakachena uyewo kubatsira mukudzivirira mamwe matambudziko anokonzerwa nekusawanikwa kwechikafu. Mari inonzi ndeimwe yemari inosvika mamiriyoni 24 emadhora ekuAmerica iri kubatsirwa nayo nyika dzekuchamhembe kweAfrica nesangano iri mukuwaniswa kwechikafu nemvura yakachena. Dzimwe nyika dziri kuwanawo rubatsiro dzinoti Zambia, Lesotho, Eswatini pamwe neMadagascar. Nyika dzakawanda dzekumawirira dziri kubatsira Zimbabwe nechikafu mushure mekunge yazivisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni 9 vakatarisana nenzara inotyisa gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kuri kuita mvura mumakore adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga avanoti idanho rinotendwa zvikuru ratorwa neEuropean Union.
I think idanho roda kuti ritendwe zvikuru. Ndozvatinotaura zviya kunzi ndo inonzi humanitarianism, kureva kuti vanhu vanotarisa nduramo dzevanhu nekuona kuti vanhu vanorarama sekunyanya pavanenge vari munguva dzakaoma, kunyanya dzakafana nedzekushaikirwa nezvekudya idzi. Saka ndodayira kuti tinoda kuti semazimbabweanzi tipe kukudza kwedu nekutenda European Union nechipo chavapa chakakura zvakadaro kunyika yekwedu.
Zimbabwe ine nzara inokwanisa kunge ichibata vanhu vanoita 7.7 million. Tichitarisa uwandu hwevanhu ivavo vari kuda rubatsiro muZimbabwe nemari yapiwa neEuropean Union, munoona paine bandiko rakadii rinokwanisa kunge richivharwa?
No, inoenda a long way mukubatsira, asi zvechokwadi ndezvekuti vanhu vari kuda rubatsiro vawandisa. Kunamata kwedu kuti dai kuri kunzi zvichida mvura manaira iri kumboita kune dzimwe nzvimbo, vanhu vakwanisa kuitawo zvinhu zvinoita kuti vazabvawapuhwa zvese. Zvinhu zvakadai nekuti mavegetables anogona kuchirinyika, nekuti vanhu havazonzi vari kupuhwa muriwo, vari kupuhwa sadza racho, opuhwa zvese. Vanhu vakakwanisa kudaro zvinochibatsira kuti chinhu chakaita sechibage ndoo ngachitengwe chakawanda, kwete kutotengerwa chibage nebeans zvese, zvinochiita kuti rubatsirwa rusasvike kuvanhu vakawanda. Asi tichitarisa tichienzanisa na 2008, munoona kuti 7 million hatinambobvira takaisvikaba kuti tive nevanhu vanonzi vanoda chikafu wakawanda zvakadaro. Saka zvinoreva kuti hatina kuri kwatingaende kana vanhu vari kupuhwa zvese, nekuti vanhu vari kuda rubatsiro vanyanya kuwandisa. Ihafu yepopulation yeZimbabwe. Saka that is dangerous and devastating.
Izvi zvinozoitika kuti mari inge ichengetedzeka ichisvika kuvanhu vanofanira kunge vachiwana rubatsiro?
Kuziva kwangu ini, ndiko kuti masangano akadai sana World Food Programme ana WFPR vana havanoti madevelopment partners. Ukaona sangano randaisotungamira ini reChristian Care, vakanga vari vamwe vemabato anenge achishanda pamwe chete nemaUnited Nations agencies, even nemamwe emaembassies anouya kuzoshanda nemasangano akadaro. Saka panenge paine chibvumirano chinenge chakanyoreranwa pakati pehurumende nemaagencies madona aya, chinoita kuti hurumende itende kuti vanhu vanofanira kupuhwa vachitariswa zviya zvinonzi zviri fair, zvinotarisa midi, kwete kuti munhu anobvepi kana kuti ndevebato ripi.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare kwa murewa ne Studio 7. Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzeparamende dzemuRussia dzatambira nhasi munhu ari kudiwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin kuti ave mutungamiri mutsva wehurumende. Mvura yanga yakamirirwa zvikuru yatanga kunaya munzvimbo dziri kumahombekombe kweAustralia idzo dzanga dzichinetsekana nemoto wanga uchipisa masango. Ukraine yatanga kuferefeta gweta remutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRudy Giuliani. Dzimwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyika inogona kuguma yaenda kumaziva andadzoka kana pakasaitwa nhaurirano nechimbi-chimbi pakati pemapato makuru anoti ZANU-PF neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi kwapa kuti munyika musagadzikane. VMDC vanoti vari kurambidzwa kuita misangano yavo nemapurisa uye vave kuda kutanga urongwa hwekungoita zvirongwa zvavo pasina kusuma mapurisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch ari kupomerawo hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Vashandi vehurumende vari kurangwa mabasa ukuwo nyika yakatarisana nenzara inotyisa zvaita kuti ive gangaidzwa kumukwenyi wemhezi yavavira mudumbu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF waPaul Munyaradzi Mangwana uye mutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora. Blessing atanga nekubvunza vaMonzora nezvematambudziko akatarisana nenyika uye kuti angagadziriswa sei.
Munyika muno muzvina hazvina kumira zvakanaka zvachose. Munoona ini kuti pari zvino hurumende yavamunangagwa inoda kubvisa constitution yevanhu, yoda kuisa zvigamba zve. Yobva tobvapo tiri kuona kuti even kunogara vanhu kukwane mabhinya anonzi mashurugwi ari kuuraya vanhu, havanyanyi kumbosungwa vanhu ivavavo. Tobvapo zvakare tiri kuona kuti mamwe mapato achida kuwanavo kana kuti achida kuita mameetings awo, kunyanyanyanya MDC iri kurambidzwa kuita mameetings ayo. Hakuna mareforms ari kuitika munyika muno. Pari panyaya yeurirano apa, ndaurirano dzinofanira kuitwa hongu. Asi chinofanira kuitika ndechokuti chinofanira kuita nhaurirano paina mutongi gawa.
Vamangwana munoti kudini mashokwa?
Isu hationi midiya mutongi gawa ndopatiripesane navo nokuti nhaurirano dzatiri kuda kuita ndedzokuti togarisana sei munyika medu, tovaka sei ikonomi yedu, togara sei sevana womunhu mumwe chete. Hatisi kutsvaka power sharing, hatisi kutsvaka transfer of power. Haisi nhaurirano iyo, tataita sarudzo dzedu dziri mutezo weconstitution, tiri kusangana inthe next election pairi kudaidzirwa. Hapana nhaurirano, nhaurirano dzongoripo ndedzokuti kana ikonomi inobata munhu wese, chii chatingaita kuti ikonomi yedu iite zvakanaka? Saka vamunangagwa vakatotanga ita nhaurirano, hawo mapato akada kuuya kunhaurirano. Saka nhaurirano idzodzo toripo, chakatomira ndicho tizeupenzc kuti vambopetukawo vaita vanhu vezimbabwe vauyewo kudare riri kugara vamwe vachitaurirano.
Manzwa zviri kutaurwa izvo vaMonzora, hanzi uyai kuPollard.
Dambudziko riri kuita vanhu veZANU-PF nderekuti vakanzwa izwi rekuti kutaurirana pakati peMDC neZANU-PF vanofunga ivo kuti taakuda Government of National Unity, tinodawo kuita maministers, tinoda kuita mavice president kana maprime minister. Kwete kwete, isu nhaurirano dzatiri kutaura ndedzekuti zvinhu munyika muno zvakaipira vana veZimbabwe. Kwete isu tiri kuparlamendi, kwete isu tiri kumapoliti bureau nekumanational executive. Vari pasi apa vari kunonga svosve nemuromo. Tiri kuona zvakare veZANU-PF vauda kuchinja bumbiro remutemo weZimbabwe. Tiri kuti ngatitauriranei zvinhu izvozvo, hatina kumbobvira tati power sharing, kwete. Asi patinenge tichitaurirana paya tinozivana isu nezanu PF. Tinozivana isu vanchamisa vanoziva vamunangagwa, vamonzora vanoziva vamangwana, MDC inoziva zanu PF. Saka kuti zvinyatsotauriranwa zvakanaka, seta zvanga zvaita President Mbeki zviya zvokuuya vachida kuenzanisa vanhu. Zvinenge zvakanaka nokuti panoda Mutongi Gava. Hapana chinobuda kana pasina Mutongi Gava.
Vamangwana manzwa zviri kutaurwa
navamonzora. Handitswira navo nokuda kwokuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegoshiyeta pasina Mutongi Gava. So we don't need Mutongi Gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvii kufamba zvakanaka angotiwo apainda kamboapply kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei. Hazvidi Mutongi Gava zvese
vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana Mutongi Gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hope Sadza.
Mangwana, vamwe vari kuchema-chemawo munyika umu kuti hurumende iri kutonga yeZANU-PF inenge iri kukundikana kugadzirisa matambudziko evanhu vaya vari kufamba nemabhemba vachinzi nezita remadunurirwa mashuruga.
Ayo vari kutogadziriswa because mapurisa ari kuita basa ravo, vakatotumwa kuenda kunzvimbo dzose dziri kunetsa idzodzo.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvondo rino rinonzi raunza mufaro mukuru kuvagari vemumatunhu akawanda ekumasvingo zvichitevera kunaya kwemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji mumaruwa akaita seGutu, Bikita Zaka, Chivi, Mwenezi neChiredzi vakange vaora moyo sezvo zvirimwa zvakanga zvapera kutsva nezuva, zvipfuwo zvichifawo nekushaya mvura. Asi pakutanga kwesvondo rino, mvura yakanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzekumasvingo, varimi vakawanda vakabva vatangawo kurima patsva. Mumwe wevarimi ava, muraini kwazvidzai kwaBhasera, vaGodfrey Madzikanda vanoti vange vaomerwa nekusanaya kwemvura.
Vanhu vanga vashungurudzika nokusanaya kwemvura, zvipfuwo zvanga zvaomerwa, madhamu anga aderera. Kuuya kwaita mvura kwapa relief yakakura kuvagari vekuno kwaGutu kwaBhasera. Tinotarisira kuti zvikaramba zvakadai pamwe tingawana gohwo rakanaka. Tinofara zvikuru nokuuya kwaita mvura iyi.
Murimi wekumwenezi vahlekani Baloi vanoti minamata yavo yakanzwikwa nekuti mombe dzavo dzakange dzofa nekushaya mafuro manyoro.
Kwaunza donho dzikati memo yedu mukati meupenyu hwedu isi vagari vekumwenezi. Izvi zvareva kuti tava netariro kuti zvipfuwo zvedu, mombe dzedu dzava kurarama nokuti ndo pane upenyu hwedu. Naizvozvo tanga tava panguva yakaoma nokuti kurasikirwa nemombe, kurasikirwa neupenyu nokuti ndo pane upenyu hwedu. Mombe dzedu zhinji dzanga dzafa nokuda kwokuti mafuro kwakusisina, nokuda kwokuti mvura zvakare mumadhamu edu kwakakusisina. Saka pari zvino tava kukwanisa kuona kuti tava kukwanisa kuchipfuwa mbeu yedzakasara kuti upenyu hwedu huzova hunoendeka.
Vamwe varimi vazhinji vanoti zvirimwa zvakange vari magore rapera zvakange zvapera kutsva nezuva, nekudaro vakarasikirwa zvikuru nembeu iyo yave kudhura zvisingambobviri. Murimi wekuzaka munzvimbo yekwaBhukururu, amai Felistas Manatsa, vanoti vava netarisiro yekuti nekuchinja kwakaita mwaka yekunaya kwemvura vachine tarisiro yekuti zvavari kurima patsva zvichavapa gohwo rakanaka.
Tarisira gohwo rakanaka nekuchinja kwakaita maclimate patterns neclimate change inongotaugwa iyoyi. Saka isu sevarimi tiri kutofara chaizvo kuti gohwo redu richaita mvura zvaiuya muna January. Kudai tinongoda 3 to 4 months chete kuti zvirimwa zvedu zvisvike. Saka tingoramba chingonamatira kuti dei mvura yaramba ichinaya.
Kunyange hazvo vanhu vari kufara kuti mvura yave kunaya, vaThomas Mbetu vanoti hazvichina zvazvinobatsira nekuti nekudhura kuri kuita mbeu havachakwanisi kutenga imwe mbeu nepamusana pekushaya mari.
Zvakaoma hama yangu, nokuti pakauya mvura yekutanga takati zvanaka ndokubva tazamudzira nobva tatenga mbeu, ende mbeu yacho yaidhura zvisingambobetseri. Tapedza kurima kudero mvura yakainda hatina kuzokwanisa kuwana chouviri ipapo, saka zvese zvakatsva. Kuti tichidzokorora iko zvino nemadhuri anoita mbeu, handifungi kuti nine vakawanda varimi tichakwanisa kuti tiingarimazve. Ende futi mombe pakauya mvura iya dzimwe dzacho dzakatofa, saka chipani changu kuti chichakwana hachichakwani, saka zvinotoreva kutoti aiwa gore redzara riya rauya tadzokera munzara.
Bazi remamiriro ekunze rinoti nzvimbo zhinji munyika dzichange dzichiwana mvura yakawanda yekunaya. Bazi iri rinotiwo nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika dzakaita seMasvingo, Matabeleland South neBulawayo dzingangoita mvura ine mabhanangana nemafashamu. Kusanaya kwemvura gore rakapera kwakodzera nzara muvanhu, uye mombe dzinopfuura zviuru 10-50 mudunhu reMasvingo dzikafa. Izvi zvakasiya vanhu mazana manomwe zviuru mudunhu iri vachida rubatsiro rwechikafu. Sangano reWorld Food Program rinoti munyika mose vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa. Ndokana nyika yawana gohwo rakanaka gore rino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika uyezve zviri kuitikawo munyika yeAmerica pari zvino.
Mutara nevatinetenda kwenzi vanowanikwa ku South Africa.
Etaurei.
Ini ndinotaura kuti munyika yedu yeZimbabwe takatarisana nemamiriro ari kuitika nekufamba kwekuitika zvino. MuZimbabwe mune kudzvanyirwa kwevanhu kwekuitika esona. Hamuna justice. Hamene kuti chii chirikumboitika nevakuru vari kutonga nyika kuti varifambisa sei. Tikatarisa nhasi tanga takatarisira mutungamiri webato rikuru rinopikisa vanozonjamisa kuti vachange vachiedza nyika kuti bato ravo richange richifamba sei mugore ra2020. But nekuda kweutongo huripo right now wapresident emasundambuti Mnangagwa hazvina kukwanisa kuve zvichiitika. And as for now tikuona vachamisa vachitaura patwitter yavo vachiti ivo sa21 no matter what comes vachange vachizva adressa zvavanoda kudii kutaura zvekureva kuti apa vachamisa vakutoenda against the law. Pavada kuva nelaw enforcement pachava nekufa kwevanhu, pachava nekurwira kwaisimbarara musi wataurana navachamisa kuti ndiwa vachange vachizoadressa musangano wavo sekuvinisa kwavanga vakadii vakaita vanhu. Saka takazvitarisa zvinhu zvekutishungurudza izvi tezvezvarwa zviri Zimbabwe zvekuti right now tiritotya kuenda kumusha kwedu nekuda kweizvozvo. Hakuna chinhu chekuti ungamboendera kumusha unoona mutemo uchingokubata zvisina kana tsarukano chingonzi wabatwa nezvizvi wabatwa kutya kugara munyika yaunozvarwa cheche ndozvekudi ndozvokuitika zvinhu zvekutishungurudza zvakare sezvizvarwa zveZimbabwe.
Ko makatarisawo nyika dzakadai seAmerica nezviri kuitika imomo pane zvingadzidzwa here neZimbabwe?
Zviri kuitika muAmerica right now zvinhu zvinonetsa kuti tingazviunderstanda because tikatarisa paamerica pane kakunetsana kari kuitika neIran zvinhu zvisina kugadzikana zvinogona kuzopedzisira zvati afecta sepasi rese. Saka zvinhu zvisinganzwisisiki kuti zvingaenda kupi uye vari kuda kuzvifambisa sei uye zvinhu zvose takazvitarisa zvikubudikidza nekutongwa kuri kuitika munyika. Hamene kuti chii chirikumboitika munyika chaizvo?
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muwashi.
Vateereri musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inopa mvumo zvikoro zvepamusorosoro kukwidza mari dzezvikoro. Sangano reElection Resource Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica senzira yekubatsira nayo kurwisana nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Enda venizetu la mhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo transport system and konke aphila ngakho kuma sikhangela kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Ngizibuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila, uyoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende. Ukuthi futhi kanje ngasuka lapho uholwa khona ngangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngasifa isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbhadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 Zimbabwean dollars. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lama yunivesithi amaningi elizweni ethule impiko ngenyanga esanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo lokunye. Abenhlanganiso yezifundi eyezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhwezele imbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ashley Funye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho kuma sikhangela kuma rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo kuyunivesithi kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSalo Siziba yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungelo lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate. Number 2 esikubonayo ukuthi ikhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labathi labayithi ngesilungu commodification of education, lapha ke asebe privatizer education ukuze ithole ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Shingwana ngwana uti njengabazali abasaze beyenelise limbadalo.
Ukukhwela kwamafisa weuniversity thina njengabazali akusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu asiyiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000 kuthi ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa akusagqukwa kusayenziwa luthi imali yonke siphelela kufees andinxa kuyifees ye 5000 ukuza umntwana uzafuna imali zokugada siye esikolweni uzafuna ukudla uzafuna amabhuku uzafuna ini thina asingeke siyikwanise imali naleyo angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima ngiyayina le siyibhadala khathesi kutsho ukuthi le izasehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9000 zimdollars kuthi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilishumi lane lengxenye yamadola 14,500 Zimbabwean dollars. Ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilithumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasebenzayo bethola iholo eliphansi. Inhlanganiso ye-World Food Program igcizelele namuhla ukuthi ngempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elithumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola na? Ustanekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eGwanda North, ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu usipho ukuthi-ke kuba ngamabele nonyawuthi umumbu uba mlucwane kakhulu kahle. But bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Sesingakaboni ukugcinelela lokho mvele kuganga lokwadike kuwenza kunika ngamaphathi ngamaphathi. Sesekulandela le idenge le encinyane le yabantu abanye abancinyane. Hhayi bayaphiwa nje ngendlela asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende mbekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Programme.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngakho, but ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila sizoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanize ngafika lapho okuholwa khona, nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuya baphiwa ama-50 kg sokusiwa 50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola iyodwa ngomuzi kababali bantu ukuthi bangani. Babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike, lumuzi bawunike. Abaniki benika ngenamba yabantu. Abaniki konke ngasikhathi sini. Kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa unyawuthi, inyanga ezayo liphiwe umumbu, inyanga ezayo liphiwe amalezi.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yakweni iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bayazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kamila qiniso anti banika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke bafaneke kuhambe ngaleyo ndlela. Angize ngananzelela kangako, nxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana
singene ezindlini ukuthi sikudla sekubuyi. Into engani iyadula bekhona ukuya kuthatha ngoba kade sekuku-30 pound. Singasithi kuyadula ngoba vele kade silayo sila leyo 30 pound. Nokugayisa lakho sekudula ngoba ngithi ibhizi iyakhwela lakho kuyi-20 pound kugayisa. Sokuthi ukuthi kumele ube le-60 pound ukuthi zikwanise ukudla.
I-30 pound leyo eliyitshoyo ngeyani?
Ngathi ngakudla kubuya. Kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumende kalazo zasezimoto kuyaqaqa kwabantu bahambe bayethwala. Yebosebesekusiya lapho kuflakwa khona emaholu kumbe ezikolo. Kuxazulanyanyana ngoba ku-2.5 to 3 days.
Umnumzana Ernest Malando yisakhamuzi semzimunye eGwanda North. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho wakwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amanengi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka 2020 odume kwabanengi ukuthi ngumnyaka wenala usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amanengi athwele amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani ezoxhumana yeTelkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amachumi amathathu 34. Lokhu kuzajiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengela msebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza ngezezimali lawa phakathi kokuxoxisana ngendaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyachaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi South Africa ivele ikhangele ukuthi mangaki amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye ama-South Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Ziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole. Kunamaphepha afunakalayo esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So mama khampani evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo luzoxhumana ku-inthanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni wakwele South Africa zingena ngokungekho emthethweni. Lokhu kutsho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi ilugincipha ngenxa yokoma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulwisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana. Abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khona le. Yena le into esihlala siyibona ezenophobia, sekungathi yibona baba ukuthathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi, kodwa incitshiko zombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokhu okwenzekayo. Incitshiko zomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulweni, less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzithole singene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ku-Life Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye, kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki, kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilinganele $475. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i-$7,000 kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele lolu daba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impadalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisayele ZANU-PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amafizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke, nxa uhulumende laye futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinga. Iyo kumele ithenge ke amagetsi, iyo kumele ithenge amanzi kamunicipality, iyo kumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke. Kodwa kathesi sesizavala, besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze, kutho ukuthi siyab besidlala practically ku ground akusoze kusebenzeke. Ikanti ke abazali imali kayikho, uhulumende ngiyomela abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke njalo labazali benelisi ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto ezisindawonye.
Babankomo uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubabumbeki?
Ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntana wakhe ahambe esikolo ngoba kuyilo ilifa eqathekile angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele ziyayizwe zihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa uqalisa sizakwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kuyenziwa kwathiwa yi-approval. Ngibe sengibuya lapha baba Ndlovu othi ibandla lezanupf alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba uEd kafuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona ukuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla lezanupf. Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo ubani kangeni kulezi zinkulumo. Lapha umongameli phela munye owelizwe. Uma sesifanele sihlaleni phansi sikhulume sifanele namacebo, angithi sipha amacebo kulo onguye okhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe naye. So ngaleyo ndlela thina sikhangelele ukuthi lina babandlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-election. I-election sidlulile. Uvumani-ke phela la umthi libuye lihlale laphana litho ukuthi lo ngupresident welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhoti lafika ngalela tshela ukuthi labo bantu bawinile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele ibandla lezanupf lizweni eliklini uyipheke babandlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanupf liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwe. Umthethwandaba wayefuna sibuye lama-V11 wonke kodwa ke thina sasesinanzelele ukuthi kube le interference kuma-boxes lakho singahambisanga. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga bufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano ivele ikhona thina sithi umnanga kagwala ezanupf kabawinanga. Akuqaliselwe khona lapho ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga laye atsho kwenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi umnanga kagwala hhayi mina ngiwinile. Laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe ngafuni ukukhulunyiswana. Ingxabano khona ubaba lo mama bayaxabana endlini ingabani sikhona ubaba kangayala athi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu mama lathi hayi ubaba wenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuxazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili ngoba kathethi ke silokudana ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasadla inyama hambanle kudla imbhida hayi hambanle kudla amapotato ubaba wethu silokudana kakhulu sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphoselwe ukucina Nkomo.
Hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona kwakuthoyo ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabo ufakazi. Sokwabalwa ngama-courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni yithi esilomongameli bandla lezanupf elo muntu ofanele abe umongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Senizatsho lani ukuthi lina hayi laphana 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 ekwesukusolayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikwanti lisizele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi ayisikho Ndlovu.
UMnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanupf obexoxa endawonye lelunga le-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqatshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqetshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ngoba ulobelana isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo sithi njalo uzancediswa ngufaraitha wachirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye logodi ngdube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili umqeqeshi wabona izinto omutsha weqembu lebulawayo sithi ngudaniel khumalo yena obesebenzela iqembu le-fc platinum eminyakeni edlileyo abaqeqeshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo sithi ngababalisa ujohannes ngodzo ongumqeqeshi wamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili u-innocent mapuranga kanye Bruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili uncube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPeacock Muskie elenjube Sundowns iChicken Inn elehow mine kanye leleharare city isikhulumeni seqembu lebulawayo city uthandiwe moyo utshele umsakazo westudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka
amalungiselelo azaqala ngomvulo ozayo uyaqala ngo-10 to 12 emini eSaint Columbus so wonke ofisa ukuthi engabe ebona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo City buye kuma trials ethu osizathu ukulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile ngobani asebesilahlile ngobani lathe sesibalahlile
uPhilani Ncube nguye ongenise iqembu leBulawayo City kwisigaba seKasilaka Premier Soccer League ngomnyaka 2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015 iqembu leBulawayo City lidlale okweminyaka emibili kwisigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018 ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga liphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphutshe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini umqeqeshi yokungenisa iqembu leBulawayo City kwisigaba sephezulu lonyaka ngutry Ncube yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kwisigaba saphezulu abaqeqeshi abaqhube izifundo zikacaf A yibo abalelungelo lokuqeqesha kwisigaba saphezulu esePSL njalo utry yena uphethe izithupha zikacaf B utry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu leBulawayo City liqala ukungena kwisigaba saphezulu njalo ubikwa esebuyele njalo kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange iqembu leWange ligunyulwe kwisigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
KG uthi Jerusalema ehlabela kamnandi esigqibela izindaba zosuku kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngintungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.